vanhu vauya kugungano iri vange vari vashoma pane vange vachitarisirwa. Vakawanda vevanhu ava vange vari nhengo dzebato rezanupf kusanganisira gurukota remudunhu reulawayo amai Judith Mure, amai Angeline Masuku avo vakambove pachigaro chimwe chete navachina Dhuve. Amai Mure ndivo vaverenga gwaro rakafanana neraverengwa nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa pachitiko chimwe chete kuHarare. Vamiriri vemasangano akasiyana-siyana kusanganisira Idris Chaibu anovesa chigaro weZimbabwe Congress of Students Union vapawo mashoko etsigiro pachiitiko ichi. Chaibu ati vadzidzi vari kuona nhamo nekuda kwekufanira zvakanaka kweupfumi uko ati kuri kukonzerwa nezvirango. Mumwe mugari amai Sipilisi Wemoyo avo vanorarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana vati vafara kuti gungano iri ravaunzira mukana wekuti zvinhu zvavo zvitengwe. Vati vanotsigira urongwa hwekuti zvirango zvibviswe vachiti zviri kuita kuti veruzhinji vatambure. Freedom Murechu uyo anove nhengo yeboka revechidiki rebato rezanupf ati anoita zvezvicherwa akatiwo zvirango zvinoita kuti vasava nemari yekunze yekutenga zvinhu zvaanoda semichina yekushandisa mubasa rake. Murechu aramba nyaya yekuti zvirango zvakaiswa nekuda kwekutira muvatungamiri venyika vanotyora kodzero dzevanhu. Muzvinabhizinesi uye vari nhengo yezanupf vaelifas Mashava vati zvirango zviri kuita kuti vemabhizinesi neindastiri vashaye mari yekukwereta kumabhanga vakatiwo vanopokana nemaonero ekuti zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vanhu vashoma chete. Mutauriri webato reMDC mudunhu reulawayo vasuiza muchirowodza vati semaonero avo chirongwa cheanti sanctions campaign hachina zvachinobatsira uye chapedza mari yanga ichikwanisa kushandiswa pane zvimwe zvinhu zvakakosha. Izvi zvatsinhirwawo nemutauriri webato rezapu vaipitule Maposa avo vati kutadza kutonga kwebato rezanupf ndiko kuri kukonzera matambudziko munyika kwete zvirango. Vamwe vazhinji muguta reulawayo vange vachiita mabasa avo semazuva ose zvisinei kuti zuva ranhasi range ratarwa sezuva rezororo. KuGwanda vanhu vashoma-shoma kunyanya vana vechikoro ndivo vakwanisa kuenda kupelandava stadium. Ndakamirira Studio 7 neulawayo ndinitauraisha.